mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 3 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mashanu nevaviri 52 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe mezuro. Bazi rezvedzidzo rinoti hurumende iri mushishi kugadzirisa zvinhu muzvikoro kuitira kuti zvienderane nemitemo yakatarwa ne World Health Organization.
Mapurisa awa vakapinda panguva yakaoma chaizvo zvekuti zvichiri kutova afekta kana mubrain yavo, saka zvokuti hazvishamisi kuti vamwe vacho vatova nepermanent brain injury.
Mupurisa wechitatu wechikwata chakadzivirira muzinda weCapitol Hill musi waJanuary 6 anozviuraya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nevashanu 3635, zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu nevaviri 52 nezuro. Vanhu chiuru chimwe chete chine mazana matatu nevapfumbamwe 1309 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 vave mirioni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvina nemazana manomwe negumi 1,674,710. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvisere zvine mazana masere ane makumi masere 798,818. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita chiuru chimwe chete chine zana nemakumi manomwe nevashanu 1,175. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana mashanu ane makumi mashanu nevashanu 555 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichitoevha neMashonaland West ine vanhu mazana mana ane gumi nevashanu 415 vakafa. Mashonaland West ichiteverwavo neManicaland ine vanhu mazana matatu ane makumi mashanu nevasere 358 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine gumi nemazana masere ane makumi mashanu nevashanu 110,855. Vapora munyika vachiita zviuru makumi manomwe nezvipfumbamwe nemazana mana nemakumi maviri 79,420. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vakaungana ndoro vanoti Munguva ino apo zvikoro zvakavharwa nekuda kweCovid-19, hurumende iri mushishi kugadzirisa zvinhu muzvikoro kuitira kuti zvienderane nemitemo yakatarwa neWorld Health Organization pakudzivirirwa kweCovid-19. Vandoro vanoti kumbovharwa kwezvikoro kwapa bazi ravo mukana wekuwedzera mimwe mipanda pane zvimwe zvikoro kuitira kuti vana vadzidze vari vashoma, kutenga mamwe mabhenji nemadesk kuitira kuti vana vagare vari vashoma, uyevo kufirita zvikoro nemishonga inoraya utachiwana hweCovid-19. Vanotiwo bazi ravo rakakumbirawo kuti vose vanokwanisa kubatsira nezvikwanisiro zvakaita sema personal protective equipment, mishonga inoraya utachiwana pamwe nemvura, vabatsirewo nepose pavanogona, vachiti hurumende iri yoga yakaremerwa. Kuvhurwa kwezvikoro kwakaendeswa mberi zvakare nemasvondo maviri kumusi wa10 mwedzi uno, apo hurumende inotarisirwa kuvhura kana kuendesa mberi zvakare kuvhurwa kwezvikoro. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navandoro kuti tinzwe zvizhinji.
Vabereki vari kuchemawo nenyaya yekuti hurumende iri kutarisirwa kunzi vanozovhurwa zvikoro vana vange vachibatsira, kana kuti vabereki vange vachibatsira nenyaya dzemaPPE. Makamira papi sebazi? Kuti masangano anomirira varairidzi ari kuti dai urongwa hwekubayiwa kwenhomba hwananganawo nevarairidzi sezvakaitwawo kune vakoti nezvimwe zvakadaro, pane zviri kuitwa here nebazi renyu kuti varairidzi vange vachionekwa kuti vabayiwa nhomba?
Vakanga vakangwara vakaita sana masuru
magenga vakakurumidza kuenda vakandobaiwa majebu nemaviri nemaviri.
Avo vange vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nezuro bepanaure Government Gazette, hurumende yakazivisa mari dzefind dzichabhadharwa nevanhu vanowanikwa vaine mhosva dzekutengesa mumigwagwa zvisiri pamutemo, vanorwisana pachena, vanonwira hwahwa pasingabvumidzwi nedzimwe mhosva, ichiti vanowanikwa vaine mhosva vachatongerwa kupika mujeri kwegore kana kubvisiswa faindi inotangira pamadhora mazana mashanu kusvika pamadhora zviuru mazana mashanu, $500 to $500,000. Bepanau reNewsday rinoti mari dzefaindi idzi dzakaziviswa negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Mhosva dzekutengesa mumigwagwa zvisiri pamutemo, kunwa hwahwa nekurwa pachena dzichakonzera kuti munhu atongerwe gore ari mujeri kana kubvisiswa faindi inoita mazana mashanu emadhora. Kushomeka kwevashandi vezveutano kunonzi kwave kudzosera kumashure zvakanyanya mabasa ekurwisa chirwere cheCOVID-19. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vashandi vezveutano vanoshandira hurumende pamwe nekanzuro yeHarare vanoti vari kushanda vari vashoma zvakanyanya zvichienzaniswa nevanotarisirwa. Vashandi avaramba kutaura mazita nekutyira mabasa avo, asi vati vari kushanda nguva yakareba vasingabhadharwe zvakakwana. Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vatenda kuti kushomeka kwevakoti vekanzuro kwavo kudzosera shure mabasa ekurwisa COVID-19.
Dambudziko redu ndere estaff manesi kunyanya, nekuti kana munhu apuwa mubhedha achirwara necovid anoda kunyatsokutariswawo manesi.
VaChonzi vakatiwo
sasa manesi edu takagara tichitaura vari kupota vachirisaina vakawanda. Vamwe vanenge varwarawo futi necovid saka tinovati vaende kumba. Vamwe tinenge vane maofu kana malivhi. Saka zvinoonekwa pabepa kuti pane establishment yevanhu 80 paNazareth. Vamwe 10 given time vanenge paine 30 late. Saka ndiwo dambudziko riripo.
Izvi zvatsigirwa nemutauri weparenyatwa Group of Hospitals vaLinus Dire vati zvinhu zvatonyanya kuoma nekuda kwokupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Nekuda kwokupararira kwaita COVID, vashandi vedu varikubatwawo nayo vachiendawo kuisolation. Izvi zviri kuvhiringa huwandu hwevanenge vari pabasa panguva imwe chete.
Pavabvunzwa neStudio 7 kuti vachagadzirisa sei dambudziko iri, sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulinos Kosana vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vanga vari mumusangano. Asi vachipa umbowo vhiki rapera kuda reparamende nechirongwa chekubaya nhomba, munyori mubazi rezveutano Dr. Jasper Chimedza vakati zvipatara nemakirinika zvakange zvava kuremerwa nekuda kwehuwandu hwevanoda kubayiwa. VaChimedza vakati bazi rezveutano rakange rava kutsvaka vakoti nevamwe vashandi vezveutano vakasiya mabasa kuti vazobatsira muzvipatara nemakirinika. Vakakurudzirawo hurumende kuti vabatsire kutsvaga mari nezvimwe zvinodiwa kuti vakwanise kufambisa zvirongwa zvekurwisa chirwere cheCOVID-19 zvakanaka. Mwedzi wapera, hurumende yakazivisawo kuti ichange ichiendesa nhomba kumakirinika nezvipatara zvakazvimirira zvega kuti vabatsire mukubaya nhomba. Vakawanda vezvipatara zvakazvimirira voga vaudza Studio 7 kuti vachiri vakangomirira kubva kuhurumende kuti vangashanda vose sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kuroniko rinoti mauto eZimbabwe Defence Forces atangidza kubaya nhomba vanhu muBulawayo, achibatsira hurumende kuti vanhu vakawanda vabaiwe nhomba nekukurumidza. Nepenyuro yeZBC inoti gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vari muRwanda uko vari kushanya kwemazuva maviri. amai muchinguri kashiri vanonzi chimwe chikuru chavachaita ihurukuro pamusoro pevarwi vanopfurikidza mwero vari kurwisa hurumende yeMozambique mudunhu reCabo Delgado. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kali makali ko Radio 7 pa Studio 7 apa vana mukoma dzunga kandimiri makadini vamwe vose munoshanda navo aiwa tinobva kufara zvikuru ndau dzinotipa ndau dzezvokwadi tinotenda chaizvo nezvamuri kuchiitira muri ikoko nenyaya yangu doko yandisingadi kuwanza mbambo pachitebwe chesimba nyaya yakataurwa nevanhu veZANU PF yokuti kwai vanoda kuziva vanhu vose vari kunze kwenyika. Vanhu vose vakanditeerera panguva inoti kana vakangwara seni ngatisiyane zvekunyorwa ndo chitsoti cheZANU PF chitsoti chikurusa kuda kutanga kutozobira vanhu vakangonyorwa vari kunze kwenyika vose vakavaziva votobira pamavhoti mavhoti akutosvika 2023 apa ndo chitsoti chavo ndo tekinoloji yavo yokubayeyo kuda kuti vakatoziva vanhu votozonzi vavhota vasina kuvhota chitsoti chikugakitwa neZANU PF ngatisiyane nechitsoti aparuda kupemha makuda kuzobira matita kuti mari
Masgrace, Masgrace for Studio 7. Ini ndinoda kutsigirana na baba wataura nye kuti hurumende iri kuti ida kubatsira vanhu vari kudiaspora kuti vanyoreswe mazita ngaita ngeyapa muenzaniso kumhuri dziri kumusha dziriko kuZimbabwe ikoko dziri kunhonga svosve nemuromo. Kana wagona kubatsira vanhu ivavo toziva kuti nevanhu vari kudiaspora vanobatsirwa uku kutokuda kuteya vanhu uku ina handibvumirani nazvo baini.
Makadini ko paStudio 7 apo tinonzwa kufara nenhau dzamunotipa vanatanonoka wande neimi mose vana vakandimire vana Plaxidis Jeremiah navose vandisina kudumana mazita tinokutendai kwazvo kwazvo nenhau dzamunotipa dzemhando kwati dzemhando yepamusorosoro. Ini ndirikungokumbirawo kubvunzawo kuti kana zvichibvira mundibvunzirowo vanoitwa ivo president Mnangagwa kuti vari kuronga zvemaelection a2023 tichiri pa2021 hasati apera muzvipatara hatina kana mishonga vanhu vari kungofa nzara yakazara kwese kwese asi vada kugadzira $140 million yekuti vazoita maelection a2023 zvinobvofamba sei nhai kuutungamiriri werudzi nai hama dzangu ndinoshushikana zvikuru nezvinhu zviri kuitiwa neutungamiriri hwemuzimbabwe ndatenda hangu ndinoitwa mukoma Thomas ndiri pano paLanesburg Western Cape South Africa.
Vahwande makadiko ndinopa kukutenda nebasa guru ramuri kuita ndoda kungotaurawo zvangu pamusoro penyaya yeZANU PF yekunzi kutsvaga rubatsi iri yakutsvaga rubatsiro resarudzo dza2023 imwe mari ichabva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Isu chatinoda sezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika ngavasazoita kuti mari iyi izoita zvematunguro enyika kuti yakatengwa nyangwe chikafu chikafu iyo chizopedzera chaguta zvematunguro enyika chinopuwa veZANU chete isusu kana tiwaita rubatsiro hatisarudze ndozvandinoda kungotaura ndini zvangu Kiovhe ndiri pamuyavana muBotswana ndatenda vahwande ma
Murisei pa Studio 7 iwo masoja ekuZimbabwe anozitangirwa nemasoja ekuRwanda kuenda kuMozambique sei iyo Zimbabwe iri padhuza kunzwa kuti kwaita masoja ane pfuti kudai kwakuri kuti vanhu varatidzira muZimbabwe imo vaisvikirwa within vasati vamboita kana 1 hour vachiita demonstration vanodai vatosvikirwa ipapo uku kunzwa kuti kune vakabata pfuti kwakutya tora mheno rimwe dzimugano zvinguzwa kuti kuri kuitika hondo uko but vasingaendi magwara edu emuZimbabwe anga vaende uku vandofuta basa rekurova vabereki mudzimba umu vasina zvavaita vachiva kuchiridzira nepfuti ivo vasina pfuti ngavaende vandorwa nevanhu vane pfuti.
Pamusoro hazvina kushata kuti hurumende inge ichibatsira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika zvakanaka Asi ndaimbotanga nevana vemuZimbabwe variko ukoko vakawirwa nemafasha medzi vakasangana nemadutu mpengo imvura vari muZimbabwe vasina mabasa ivabatsire isati yabatsira vari kunze ndiivoni zvakanaka ndonazo kuti nzira yekuda kubira mavhotsa ndizvizane
makadii pastudio 7 pano makadiko vashamarari wese makadiko wese vateereri vestudio 7 todoo kuzivisai vana weZimbabwe kuti munyika mane munyika yedu yachata ngatichenjere ZANUPF yako yazve neimwe strategy yekuti vese vari kunze kwenyika nyoresai mazita tode kukuzokuitirai rubatsiro musanyepirwa kude kubema elections akusvika mazita enyu anoshandisiwa mumavoters roll ozodaidzire mabig numbers ezanupf because madetails ese ari mumukombiyuta kweso kuko kuZimbabwe zvitupa zvedu everything saka musabvume kunyorese mazita hapana rubatsiro rwemunopuwa nezanupf iri kutadza kubatsira vanhu vari munyika ozobatsire vanhu vari kunze kwenyika musanyeperwa musafurirwa nechinyeperwo zvisina basa yachakushandisa dzeimwe strategy yekudobire maelections ngatichenjerei mazimbabwens wese vari kunze kwenyika musabvume zvinhu musapusiko zvinhu zvakadaro ndiani wakambobatsirwa nezanupf wari kumusha wacho izvizvi wari kufa nenzara palockdown vari kungofa nenzara evhiri vari kufa nenzara wozokwanise kubatsira vanhu vari kunze kwenyika musanyeperwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai vateereri vestudio 7 ini ndini Mike Hove ndinokokai timupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na8pm muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki nezvekupararira kwechirwere checoronavhairasi munyika tiri kutarisawo chirongwa chemandela washington fellowship chinokokerwa nehurumende yeamerica nechinangwa chekusimudzira vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana-siyana dzemuafrica muri ezimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi muineni Mike Hove, nhasi manheru na8pm
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica umwe wemapurisa akadanwa akamhanyira kunodzivirira muzinda weparamende yeamerica kana kuti capitol hill musi wajanuary 6 apo vatsigiri vevaimbove mutungamiri weamerica vadonald trump vakapinda zvechisimba mumuzinda uyu vachipunza midziyo uye vachirova mapurisa akazviuraya marimwe zuro mupurisa uyu gansa ashida akawanikwa akafa mumba make gansa ave mupurisa wechitatu kuzviuraya kubva muchikwata chakachengetedza muzinda wecapitol hill pazuva iri vatsigiri vavatrump vakapwanya mahwindo misuo matafura nezvimwe uye vachirova nekukuvadza mapurisa pamwe nekuvakanda hutsi hunokachikidza bazi reamerica rinoona nezvemitemo rejustice department rinoti pari zvino rakasunga vanhu vanoita mazana mashanu nemakumi mashanu vachivapomera mhosva yekukonzera mhirizhonga pacapitol hill pakafa vanhu vashanu svondo rapera vamwe vemapurisa akachengetedza muzinda wecapitol hill akapa umbovo kukomiti yedare reparamende vachitaura zvakaitika kwavari vazhinji vavo vakatsanangura zvavakaitwa vachichema mukuru wemapurisa aya vahari dan vanokurudzira mapurisa avo akachengetedza capitol hill kuti vaende kunotsvaga rubatsiro kunyanzvi dzezvepfungwa vachiti hofisi yavo yakatoronga kuti vanoda rubatsiro urwu varuwane nekukurumidza nyanzvi mune zvematongerwo enyika dr rodrick machekano vanoti chinonetsa ndechekuti vanhurume vanosesa kubvuma kuti vanoda rubatsiro izvo vanoti zvinogona kukanganisa upenyu hwevanhu vasingaende kunotsvaka rubatsiro.
Hongu izvi zvino zviri kuitika uye zvino zvatakaona sekutaura kwamaita pamupurisa achipa umbovo uye zvavakasangana nazvo pakainvedwa capital. Asi chinhu chikuru chatiri kuona ndechekuti izvo situation yavakapinda inova situation yakaita kuti vave vatingati vakaita traumatized. Vamwe vakashokiwa nezvakaitika nokuti vamwe vavo vakapota vatofa. Tichiyeuka umbo humwe hwakapuhwa nemupurisa umwe wevapurisa wokuti anga akatobatwa ziso munhu achida kutomubvisa ziso. Saka tinoona kuti mapurisa awa vakapinda panguva yakaoma chaizvo zvekuti zvichiri kutova afekta kana mubrain yavo. Saka zvokuti hazvishamisi kuti vamwe vacho vatova nepermanent brain injury yokuti munhu anenge aitoita kunge munhu akaenda muhozoni muhondo chaiyo. Saka ndo zvinhu zvatinenge tiri kuona zviri kubva muzviri kuitika izvi kuti vamwe vaakusvika pakuzozviuraya ndi vamwe vanenge vachichema kana vachirangarira nyaya yakaitika.
Takaona svondorapera iri mapurisa akabatsira pakudzivirira Capitol Hill vachipa umbovo vamwe vachichema vachitadza nekutaura. Chamunofunga kuti chinokonzera kudai chii? Takatarisa kuti vanhu vakatrenewa kudhinda nezvinhu zvakaita seizvi. Chamunofunga kuti chakanyanyisa kuvabata kuti zvisvike pakadari mungati chii?
Zvino zvinotisiyanei mafungiro angu nemaonero andinoita. Chokutanga ndechekuti vanhu vanosiyana. Vanhu vanogona kuva vakatrenwa zvavo asi dzimwe nguva kana wazosvika pasituation yokuexperiensa zvunhu zvawakatrenwa nezviri kuitika hazvizengi unenge usina kubhoinda musituation yakaita saiyoyo. Vamwewo obviously vanhu vanosiyana siyana. Vamwe vanhu vanongovawo vanhu vanenge vari vanogona kunge vaine some underlying issues, vamwe maissues avainawo zvokuti kana vakange vaita through such traumatic events zvinogona maeffect yacho inosozonyanya kukukwiridzira pamusoro level yavo yavanga vari. Saka vanhu vangatenwa zvavo asi kana munhu uchinge wazosangana nesituation zvakasiyana ona kana tikatarisa kumasoja chaiwo anotrenwa kuenda kuhondo asi kazhinji kacho vazhinji vanobva kuhondo vanobva ikoko pfungwa dzavo dzisina kunyatsomira zvakanaka nezvavanosangana nazvo chero zvavo vakanga vakatrenwa.
Munofunga kuti vangabatsirwa sei vanhu ava?
Sekutaura kwanga kuchiita vamwe vavo vechivakuru vavo vanoti izvo pane macounseling services aripo ekuti kana munhu ari kushupika nenyaya yakaitika achingwa kushungurudzika kana kuti kuri kuti vamwe vanogona kuita kana kuti manightmares usiku vachitadza kurara vari kukurudzirwa ivo kuti endai munoitwa counseling. Kune yakatosetwa apo actually space and maservices okuti vareceive those counselings because vakuru vacho vainge vachizviziva kuti zvaitika izvi zvichaita kuti pave pachidiwa kuti vamwe vanhu vaitwe counseling. Isu kuziva kwedu kazhinji vanhu vechirume kuti anyatsobvuma kuti unonida counseling zvinogona kuvatorera nguva yokuti varealize kuti situation yavari kuexperienza inoda kuti vatombotaura nasomebody anokwanisa kuvabatsira kuita cope nezvakaitika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC mune Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mashanu nevaviri 52 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Bazi rezvedzidzo rinoti hurumende iri mushishi kugadzirisa zvinhu muzvikoro kuitira kuti zvienderane nemitemo yakatarwa neWorld Health Organization. Mupurisa wechitatu wechikwata chevakadzivirira muzinda weCapitol Hill musi waJanuary 6 anozviuraya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.